Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 28 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwi vehondo yerusununguko vanoti vamugabe nevamwe vavo vari muZanu-PF varasikagwara rehondo.
Kadi rekuklinikira wakaendesa kukliniki ingadai iri tsamba inobva kuchikoro inonyorerwa mwana aye kunzi bhadharai mari yakati yatingati invoice yekuchikoro inenge ine zita remubereki zvese izvozvo zvinokwanisa kushandiswa kuti zvirakidze proof of residence.
Zek yokurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Vanhu vekuchingwizi vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka sezvo vasati vapiwa mari dzavo dzemuripo nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti sangano ravo richadaidza vose vakarwa hondo yerusununguko kusanganisira amai Joyce Mujuru varugare Gumbo vaDumiso Dabengwa nevamwe kumusangano wavaroda kuita kuHarare mwedzi unouya. Vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe varasikagwara. Tavabvunza kuti sei vasiri kufara nezviri kutaurwa namai Mugabe.
Munhu akaita saMnangagwa wamunoziva kuti akatongerwa kuurufu nenyaya yeZimbabwe anobvunzwa nemwana kuti who are you, what role did you play, wakapinzwa basa nemurume. Mai vaya ngavazive kuti watakatopinza basa murume wavo ende murume wavo togona kumufaya kamufaya iwe wavanoti usaisedi iwowo vanonohwita ofesi village led because vanokanganwa kuziva kuti pane ropa neropa rakagarwa nechijonzi Zimbabwe, independence yeZimbabwe, ndo pakagara chituro chemunhu wavari kuti murume wavo wavari kufunga kuti akapa vanhu basa akauya kuhondo akaona kusina vane hapana vakamugamuchira here. Kuvakamugamuchira vacho ngaatendeke pavanhu vaanawo kuti uyu ndiwe akandigamuchira akatisendekera wani tozva kuti achirirai chiri kuita kuti avaviwe nevanhu vakamugamuchira achiuya kuhondo chii chiri kuita kuti asade kugara dare nemacomrades vakamuprotekta. Mukatarisa mapicture ake ekuhondo hapana Kasuku here aivepo, hapana Jonathan aivepo, asi vanhu vese vaimuprotekta nhasi ari kuzva kuti vari kumupandukisa. Saka ndo zvatinoda kutaura nemakomerezi kuti uyu munhu takambomuwanepiko, akambouya sei, chinangwa chake chaive chei, chinoita kuti avenge makomerezi achida marodisions chii. Chimwe chinhu chandinoda kuti iwe kana wava kunyora usakati ndechekuti koiye akapiwawo British Knight kuti zvaita sei, anogara achitaura vamwe kuti agents of the west, agents of the west. Who is a more western agent, not even a lord? Munhu anenge akaitwa knight. Qualification yekuve knight ndeye kunge wahwina mabattles for the queen. Can he please tell us, acha angatiudze here kuti mabattles aakahwina akaita kuti awane recognition kuna queen ndeapi?
Manga mapuwa here mvumo kusvika pari zvino nemapurisa nekuti ipaye vakamboti netsanei nemi?
Ndiri kure nehabari asi pane vari kuita izvozvo. Handisi kushaiswa hope nenyaya yekuti tichabvumirwa here kana kuti hatibvumirwi nemhaka yekuti presidency iripo. Saka bopiwa court order kana vakamba mapurisa tinoenda kucourt. Saka ndo nyaya yatinayo, tiri kuindirira mberi zvakasimba. Takaparadza pfuma yakawanda yevanhu veZimbabwe yataka mawar veterans ndo ane social contract nepovo, ndo vakataura nepovo. VaMugabe havana musoro vakataura nepovo kuti tisapotei tichazoita zvakati nezvakati. Makomrades iye nhasi povo iri kuti ikasangana nemakomrades kuti chamakapedzera huku dzedu chii, comrade asko ana chekutaura nemaka kuti hapana chakadzoka hapana comrade anzi ndewa Dzavengwa ndowani vese makomrade Dzavengwa wacho ndi comrade wa Zimbabwe Joyce ndi comrade wa Zimbabwe Mnangagwa ndi comrade wa Zimbabwe wese tirikuda kuti tigare pasi titaure toita new assignment.
Munyori mkuru wesangano rewakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matemadanda.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota kuBulawayo Metropolitan, endai kuBulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. KuManicaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, KuMashonaland Central, endai kuShamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. KuMashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. KuMashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Zimba West and North. KuMashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti muyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pa website yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Chakadaro, sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti chirongwa chechipiri chekupinda muvanhu chiri kutanga mangwana kune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika. Chirongwa chekutanga chakapera vanhu vanodarika miriyoni imwe chete zvishoma vanyoresa kuvhota. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi nezvinodiwa pakuvhota tabata amai makarau.
Takataura kuzvizhinji zvinokwanisa kushandiswa nevanhu tindakungodai ndakarerekera kumaruwa kuti kana kadhi chairo rekudhibha kadhi rekukliniki rawakaendesa kukliniki ingadai iri tsamba inobva kuchikoro inonyorerwa mwana iye kunzi bhadharai mari yakati yatingati invoice yekuchikoro inenge ine zita remubereki zvese izvozvo zvinokwanisa kushandiswa kuti zvirakidze proof of residence vanhu ngavasangomirira adhivhiti chete kana muri mumaurban areas tinoti tsamba yemagetsi tsamba yefoni tsamba yamunodzisisa nayo magetsi tsamba yamunodzikana mune kwamakanyoresa foni mukapiwa kagwaro zvese izvozvo zvinokwanisa kuya kadhi rekuclinic kadhi rekuhospital zvese izvozvo tokwanisa kuzvitambira tinotambirawo zvakare tsamba dzinobva kumaprista kana kuti vapaivangati vafundisi kana vachiziva kuti munhu yanogara muparish mangu vakanyora ivo tinokwanisa kutambira tsamba idzi kuti munhu yanogara padresi yakati nekuti ndopaunenge vachimushandira ari
tichitarisa matiwo muda kuwedzera dzidziso yamuri kuda kupa vanhu kuti vaende kunonyorisa kuvhota zvii zvimwe zvamuri kutarisa kuti munge muchiita kana kuwedzera
pari zvino iyi tinodaira kuti tinenge tawedzera nekuti vanhu veruzhinji vaakuziva nekutanga kukaita chirongwa kunyange chisina kutongotanga munzvimbo dzavo iye zvino vinhu vedu vaakuenda pamberi kune dzimwe nzvimbo dzavakaenderana neavo vainyoresa kuvhota zvinova tovanga vasina kuwana dzidziso yakakwana iye zvino vanhu vedu vaakufanoenda pamberi nekuti taane nguva nemukana wekuti vafanoenda pamberi
asi muri kukwanisa here kuwana mari dzamunoda kuti muite kurudziro idzi mumaredhiyo nematerevhizhenu
hongu mari dziripo pane mari dzataifanirwa kushandisa kutenga mashina nedvr dzatakanga takapiwa neundp dzatisina kuzoshandisa ndodzo dzimwe dzemari dzatiri kushandisa dzekuti tekurudzire mumaradio nepamaroad shows nezvimwe zvakadaro
sachigaro wezek amairita makarao vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano nezvekushayikwa kwemari mumabhanga. Tavabvunza kuti sei dambudziko iri riri kuramba richikura.
chokwa adini chokuti mare kumabhenga hakuna nenhawe kuti pakatanga hurumende iripo vatwendi 13 kusvika pari zvino vanga vachiita budget deficit vairaudzira kudya mare kupfuura yavawana kumataxes pari zvino hurumende yaspenda mare inopfuura yakusvika $4.4 billion inova yakapfuura ichinga deficit irikufinanswa nematreasury bills zvichireva kuti mare yakadhipozita nomabhank tichiti madhipozita akuma $6.8 billion $4.4 billion yakatoshandiswa neminister of finance uchifinanza deficit mukata semagwaro ereserve bank of zimbabwe anoratidza kuti mari zhinji iri mumabhank yakatorwa nehurumende kubhadhara macivil servants nemari yavakaita overspend mari yakasara kubhank ndeyesemagwaro ereserve bank i30% ndiyo yasara iri mari yatingati fictitious money mari iri mumhepo isikabatiki iri mumaRTGS
ko zvakamboitwa nehurumende zvekuti tichasunga vose vanenge vachitengesa zvinhu zvakasiyana nemitengo yakasiyana-siyana hazvisi kushanda izvi
ingatosungwa kanyika yacho yese kuti ende mujera ingatosungwa kana kuti mukatarisa kuti munhu wese paari kutengesa tikaenda kumasmall and medium enterprises there are 2.8 million SMEs taunovasunga yese ukapedza here vana here kapasiti yekusunga havana kapasiti yekusunga chinoita futi kuti zvindarirwa kushayisisa nyaya dzemaunderhand dealing zvekutengeserana nemapurize asiri iwo zvinhu zvinova zvisipo zvakakwana dai zviripo makamboenda kumbari musika matimati akawanda muitirana corruption munoitirana corruption matimati echiora zvinoita here hazviiti saka uyo ari kutengawo haana choice ari kutoti ndikamangara dzimwe dzenguva zvangu hazvizofambi handizonoodi futi kuti law enforcement ika inofanira kunga iri two way inofanira kuitika from one ari kuparticipata vacho nemapurisa saka kusungwa haisi kutambudzi handifungi kuti inyaya hongu hatidi nyika isina law and order but chakakosheka kuti zvinhu zvinge zvichiwanika zvakawanda hapana macontrollers anozoitwa kana zvinhu zvakawanda mukaenda kumbari musika kune order pamaprices nekuti zvinhu zvinova zvakawanda hakuna maenda control saka hurumende inofanira kutarisa makuti mamezures avari kuisa acho ari kukwanisa here kuti mari iwanike mari yemuno inowanika nezvinhu zvitatu zvakanyanya kukosha madiaspora anoda kuunza mari but madiaspora acho taunze mari anofanira kunga neukama hwakanai nehurumende so nyaya dzakafanira nedzokuvhota semuenzaniso vanofanira kubvumidzwa kuvhota kunigeria vakazviita kuti vanhu madiaspora havavhoti vakamirira kuunza mari yavo you see nokuti vakati saka moda kuti kupei mari yedu isusu tisiri part of the chikamu chekutongwa kwenyika nemhaka iyi saka nigeria yakaopena madhoozi kati diaspora ngairivhoti nigeria kutaura kunoku inoona $20 billion pagore yemadiaspora remittances africa ichiona $38 billion toenda kumainvestment mainvestments anodiwa taunze mari hatikwanisi kuiprinda mari iyi imaus asi mitemo yacho futi yakada kokai hatina mitemo yakati chikiti yekuti atraite mainvestors voona poitwa indigenization haiperi haisiri clear
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemumwe mugari wekuchingwizi kumasvingo kunova kune vanhu vakatamiswa kubva kudhamu retokwemukosi vamilton shumba tavabvunza kuti vakwanisa here kupuhwa mari dzavo dzose dzemuripo nehurumende
vasati vapera kupiwa vari kungopiwa ma20%
asi munhu wese awanirwa pekugara here kusvika pari zvino
pekugara hapana pati pawanikwa kuvimbiswa kwatakaitwana uyo dzeleti mai mahofa kuti kune mapurazi hapana munhu achabviswa vanhu takangogara patatiri vanhu vanongori kuma1 hectare vakaita lucky ndo vari kusection D nee ndo vari kuma4 hectares
ko matimaona here mukana wekutaura negurukota idzva redunhu remasvingo vachimedza
hatisati tawana mukana uyoyo nokuti taifunga kuti isu sevanhu vari mudisaster vakagadzwa vaiuyavo vozoona vanhu vetokwemukosi mavictims vetokwemukosi vachizoonavo nokwatiri kuda vachiintrodhuswa kwatiri havasati vambouya saka mukana uyoyo hatisati tauwana hatisati tambotaura navo ndo mamiriro zvakaita pari zvino
saka tiri kuona kauti mvura yakuda kuturuka muri kugadzirira here kurima
vari kuminda vaya vandataura vaya vari ku section D ne E ndo vari kugadzirira kurima isu kuma 1 hectare hapana zvatiri kumboita kutongogara nokuti 1 hectare ungagadzirira ukadini nyaya yemadiridziro yava yataingonzwa ichitaurwa nezvayo hapana chiri kumbofamba hapana chatamboti taona chiri kuitwa saka 1 hectare ina uyo kuti unongoenda 1 day kautoriba papera saka zvinoreva ndezvekuti vanhu vanenge vachimbori menzara hongu nyika inonzi yakawana chikafu gore rino nokuda kwemvura yakanaya asi munhu ari ku 1 hectare haana chikafu chakamukwanira munhu anotori panzara ndo mamiriro azvakaita kwatiri kuno
muchiri kumboona here rubatsiro kubva kune mamasangano akazvimirira oga
nenhau yokuti vari kufunga kuti mvura yakanaya vanhu vaine chikafu hapana masangano akazvimirira ega ari kuuya kuzotibatsira hatina chikafu chatiri kuwana hatina rubatsiro rwatiri kuwana tiri vanhu vakangozvigarira tichingodya zvekupambara ndo zvatiri iye zvino hakuna hatina chikafu ndo zvandingangotaura ndichiita
asi pane vamwe here vaane madiridziro pavanhu vakatamiswa sezvakataurwa nemutungamiri wenyika
hapana wachava ava ari kumadiridziro sekutaurwa kwazviri kuitwa kungotaura asi kuti madiridziro chaiwo hapana kana varipo hameno kuda kune dzimwe nzvimbo kwete vamavictims etokwe mukosi hapana wachava ava kurima nemadiridziro
kuitirawo vasinganyatsonzwisisa nyaya iyi mungataura here kuti vanhu pavakabviswa kutokwe mukosi vakanogariswa kupi nekupi nekupi
right pakabviswa vanhu kutokwe mukosi pane vakaenda kuchemhara pane vakaenda kumasanguna pane vakaenda kubeliland ava pane vakaenda kuvari mukempi vakaenda mukempi vando vari kuma 1 hectares kozoita vari kusection D ne E ndo vanhu vakaya vakabviswa netombwe mukosi first group yakatanga yakaenda kunonzi kuuswa ushava
avo vanga vari vaMilton Shumba mugari wekuchingwizi vari kuchingwizi kwakare makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashort wave yasvika nguva yekuti tichienda kuna mavelas muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai
ndinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai junior mavhu vanoshanda ivo nesangano recancer association of zimbabwe iro rinoona iro nyaya dzegomarara mungave muri muvanhukadzi nevanhurume mwedzi uno wagumiguru pasiro se neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu. Pari zvino pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nesangano recancer association of Zimbabwe uyezve tichange tiri kutaura naamai mavhu kuti vanhu vanoda kuvhenekwa gomarara rezamu vanofanira kuita sei regai tiende kuna mai mavhu tinzwe kuti vari kuti chii tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai mavhu mungatitsanangurire nezvechirongwa chamuinacho pari zvino panyaya yegomarara rezamu
October mwedzi watinorangarira gomarara remazamu saka se organization tinoita ma activities ekuencourage varume nevakadzi kuti vazviexamina mazamu avo vachitarisa kuti hamuna here zvingangodaro zvirimo semalamps so tinovadzidzisa kuti vanotarisa sei and kana vachinge vaona mune zvakashata vanoita sei saka isusu secancer association mwedzi uno waOctober tanga tine promotion yatanga tichiita tichiri kungoiita kubva musi wa1 October kusvika musi wa31 October vatiri kuti madzimai nevarume vanogona kuuya kubasa kwedu kuzotariswa mazamu for a dollar and tinowanika pa60 Livingstone Avenue muHarare so tiri kukurudzira madzimai nevarume because vanokwanisawo kuita gomarara rezamu.
Zvii zvinokwanisa kuratidza kuti munhu angangova aine gomarara rezamu?
Kazhinji kacho gomarara rezamu chinotaridza ndechekuti munhu anowana lambu muzamu make, bundu muzamu make, ndo zvakanyanyisa kuwanda zvacho. Ndo saka tichikurudzira kuti vanhu vazvitarise mazamu. Because zvakaonekwa kuti mapundu ari kuoneka mumazamu anoonekwa chete nevaridzi vacho, kana kuti nemunhu, munhu ndiye anouya oti ndine lamu. So tiri kuvaencourage kuti pavanenge vari kumba vazvitarise pamwedzi pega pega kuti mazamu avo akamira sei. Sekutanga unogona kutadza kuziva kuti unotarisei, but nekufamba kwenguva ukaramba uchizviita unozopedzisira vaakuziva kuti last month pandakatarisa mazamu angu iri bundu iri kana iskai yanga isipo, iye zvino yapo yakonzerwa nei. So woenda kunoonekwa naana chiremba ukliniki iri padhuze nemi.
Zvii zvinganzi izvo zvinokonzera gomarara iro rezamu?
Gomarara harinyatozivikani kuti rinokonzerwa nei, asi zvinofungidzirwa kunzi gomarara remazamu rinowanika mumhuri. Mai vako, mai nini vako, kana mukoma vako akaita gomarara rezamu, vanhu vemumhuri imomo machanzis avo kana kuti mukana wavo wekuita gomarara remazamu wakakura, yatinoti nemuchirungu family history. Mazuva ano diet yataakudya, tasiya diet yataidya makare kare zvinhu zvisiri processed. Mazuva ano taakudya moo zvinhu zviri processed. Zvinofungidzirwa kunzi izvozvo zvine chekuita nekukonzera kude kutanga kwegomarara. Taakudya nyama yemhuka ine mafats, vanoti animal fats, akawanda. Zvinofungidzirwa zvakare kuti zvinokwanisa kuwandudza mukana wekuti munhu aite gomarara. Vanhu vanopfuta, vanonwa hwahwa, zvinoitawo zvakare kuti munhu mikana yake yekuita gomarara iwani. Kumadzimai vanoti madzimai akatanga kuteera vane makore 12 kana kuti pasi pemakore 12, zvinofungidzirwawo zvakare kuti mukana wekuita gomarara remazamu wakati wandei. Madzimai anononoka kupedza kuteera sei ma55 years vanofungidzirwa zvakare kuti mikana yavo yekuita gomarara inenge yakati wandei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reZimbabwe People First, apo takaona vakuda kwashe basikiti vachinyora tsamba yekuti vamisa basa vakafanobata chigaro chemutungamiri webato retired brigadier Agrippa Mutambara. Tichatanga nekunzwa kubva kuna vabasikiti pamusoro petsamba yavakanyora.
Tsamba takanyora ukaona kuti yakanyogwa ikasainiwa neni musi wa 24 October. Yanga iri nyaya yekuti pamutambara vakaenda vo vachiudza vanhu mumaprovhinsi kuti ndichakutengerai mota tu makati yajudhi todhi mutange maigadzira nemwedzi miviri, kureva kuti taitarisira kuti muna Mei mune matopedza nayo. Zvino Juni wakasvika ukadarika, ipamava kuda kuti zvetoita Congress. Imi munoziva kuti mastructure pasi hapana. Zvino vamutambara vakandishamisa kuti zvese izvi havachadi kuti zviitike.
Kopanyai mubatanidzwa weMDC Alliance, makanga mavapa here makomborero yekuti vamirire bato ikoko?
Hatipokane kuti vatsvangirai vatungamirire, tose ndo zvatinoda. Asi tinopokana pakuti zita rinzi MDC Alliance, hapo ndo patopokana ipapo.
Saka ivo vamutambara vakatambira sei tsamba iyoyi? Vakakupindura here vachitenda kuti vachasiya chigaro?
Vamutambara havana choisi. Isu tinoziva kuti ivo vanoti aregai ndimboenda mberi ndigondosarudziwa. Isu takatoti aiwa kwete, sekaridzire chiyo chinhu chineva enenichi. Vakachitanga vanoda kuti chifambe nezira ichi. Mavice president maviri havamadi kuti mumuise musoro wenyu patisheti havadi. Zvino izvozvo zvamakachinja hazvigoni kuti muende mberi muchitungamirira.
kova mutambara vakaramba kubva pachigaro munozoita sei?
Kune matare dzinosvata shamwari. Matare anongotonga kuti ava mutambara muri muuyi.
Iye zvino tonzwawo kubva kuna retired brigadier Agrippa Mutambara. Takaona muchinyorerwa tsamba nava kuda kwashe basketi vachiti vanyora vakamirira bato reZimbabwe People First vachiti mumbosiya basa rekutungamira bato. Munotambira sei danho iroro?
Zvakaitwa nava basketi hazvina zvazvinoreva nokuti hazvigumidzi veconstitution yedu. Inyaya yavakaita mushure mokunge vamiswa basa ravo rokuva secretary general. Ivo ndongozoenda vega vongofunga kuti ndoda kuta president. National Steering Committee, boka rinova ndiro guru musangano wedu, rakanga ratobvumirana nemavhoti anosvika 20 pasina anopokana kuti ndive president weparty panext congress. Saka zvavakaita izvazvo tiri pamutemo.
Ko nyaya dzavari kukupomeraiwo dzavakanyora mutsamba imomo dzinosanganisirawo nyaya yamuzvara Judith Todd vabasketi vanoti makava mati muchazvichenura asi kusvika pari nhasi hamusati mazvichenura?
Hapana zvakataurwa zvakadaro. Inyaya yaanga achifunga kuti akaiburisa kuda kungade kundiita embarrassed. Aiwa, hapana zvakadaro. Hapana kuzvichenura kwandinoita nokuti handina nyaya yandakabatizwa nayo. Mukaenda kumakota muwane kune any records yekuti pane zvandakaita. Saka hapana kuti zvaanotaura kuti ndaida kuchenura.
Vari kuti webato renyu ranga richifanira kuita kongresi yechimbi chimbi inonzi manga mazviva kuti iswedere kumusi wa 28 October unove mugovera uno.
Zuva rokuti 28 rakasajestwa panguva yakapfuura but hazviiti kuti tikwanise kuti tiite pazuva iroro. Takaseta komiti inoronga nezvekongress. Komiti iyoyi haisati yatipa recommendation yokuti kongress ichaitwa zuva ripi.
Tingaona here bato renyu reZimbabwe People First richitsemuka nepakati?
Hapana kutsemuka kunoita bato reZimbabwe People First nokuti tese takabatana. Hapana zvazvino afekta musangano wedu. Infact iye basikiti zvaifigira kuti kana akadaro vanhu vachamutsigira atozviona kuti hapana munhu anomutsigira.
Manga makateerera kuchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Muhurukuro yataita navakuda kwashe basikiti pamwe chete na retired brigadier Agrippa Mutambara. Ndokudzoserai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vamugabe nevamwe vavo varasika gwara rehondo, nekudaro vari kuzosangana muHarare kuti vazive nyaya iyi. Zimbabwe Election Commission yokurudzira vanhu kuti vaende kunonyorisa kuvhota. Vanhu vekuchingwizi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo hurumende iri kunonoka kuvapa mari dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika iyi nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.